sai kuenda nepi ndaikuti ani nyure ani nyure ndakazokaruka ndonyura nakarivara apto ndipengesa baby wacho Neitomboti andipengeswe nerudo but pari zvino vanhu vakutonditi loveness vakutondiona ndichitamba chikudo ndaitozivikanwa nekutizana Agnes but ilai mind your business ndandakarasikirwa yaive sickness